very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 30th August 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Registrar General Tobaiwa Mudede's announcement that Zimbabweans with old identity cards will not be acceptable for voting in 2018 as they are not machine readable, and those will need to be replaced with the machine readable cards.
This follows this department's announcement that it will start mobile registration, that is, registration for those without IDs and birth certificates, starting Monday.
This has left most people in the diaspora in a lurch because they now have to contend with registration for the plastic ID, then return to register to vote before making yet another trip for voting.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave, Monday through Friday at 8 p.m.
Wangu wadiwa watariri ne watereri nasi mchirongwa chedu Diaspora Live Talker. Tiri kutarisa nenyaya yechirongwa chiri kuparo kwa kuvane msue muvuro ne boka kana department ye kwa Registrar General kana kutima barani mkuru wa Tobaiwa Mudede. Wakazivisa nezuro kuti chirongwa chikunyoreswa kwe kuti vanhu wanga vachikana kuti mukana urikupiwa kune vanenge vasina zvitupa zvitsva zvema plastic. Kuti vanga vachikwanisa kunge vachinotora zvitupa izvozvi pachirongwa icho chemobile registration, vanenge vachifamba kubva panzvimbo iyi vachienda pane imwe nzvimbo. Saka vanhu vari kupiwa mukana iwoyo wekutora zvitupa, mabirth certificate zvitupa zvekuberekwa, kwotiwo madeath certificate zvitupa zvekuzivisa kuti munhu akashayika. Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevanhu ndiyo nyaya yekuti zvitupa zvesimbi zvagara zviine vanhu zvinenge zvisisashanda. Haukwanise kuvhota musarudzo inouya kana uine chitupa chesimbi usina chitsva cheplastic chiri kunzi chinokwanisa kunge chiverengwa kana kuti chichifambidzana nemichina iri kushandiswa pasarudzo yeBVR, Biometric Voter Registration, ichashandiswa mukunyoresa vanhu kuti vange vachivhota. Asi vatambotaurawo nawo zvikuru vesangano reZesni vasimudza nyaya yekuti havaone mutsiyano mukuru pakati peurongwa hwanga huripo kare hwekuti munhu kuti awane chitupa anenge achitorwa mafingerprints uye chiso chake chinoiswawo pachitupa ipapo. Zvinove zvimwe chete zvinenge zvichizongoitwa nebiometric voter registration kuti unenge uchizotorwawo mufananidzo nekunge uchisorunyororwa kana mafingerprints. Saka vari kuti havaoni dambudziko iroro richifanira kunge richidzoswa kunonetsa vana veZimbabwe kuti vange vachinzikana usina chitupa cheplastic chitsva haukwanisi kuvhota musarudzo. Vachitiwo zvakare aiwa, iro harisi basa rehofisi yekwa Registrar General kana kuti yekwa Mudede iri kuti inge ichizivisa vanhu kuti vachavhota vachange vachizovhota vakaita sei, zvii zvinodiwa pakuvhota. Vachito vanotarisira kuti zvinofanira kunge zvichibva kuhofisi yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti kuboka reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo ndorinofanira kunge richitara zvinodiwa kuti vanhu vange vachikwanisa kuzovhota. Ndo nyaya dzati kuti kuri kure, vari kure nevari pedyo, pindai muchirongwa, chirongwa ndechenyu. Chris.
Yebo kembe Jonga, siyahlangana ke loZulu weZimbabwe, siyahlangana ke kuhlelo lwe Diaspora Forum lapho esipha kona ithuba izizalwane zeZimbabwe ezihlala kumagumbi amane omhlaba. Lani ke liseZimbabwe liyanxuswa ukuthi lani lingaphatheka kuhlelo lwethu. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubhalisa okuthiwa khona uqalisa ngomvulo. Ukubhalisa lokhu yikubhalisa kwalabana ababengelazithupha kumbe zalahleka kumbe kuyaba kule kukhona ukuyaba kwenze ukuthi umuntu angabi lesithupha, kuphinde kube lama birth certificates lawo ayabe ebhaliswa. Kodwa ke ukuthi kuze kuphume imbiko le bekuqale kwakhulunywa ubana Nga ule stupa za kutala, stupa se zenge lesana esa siyazio, esiyaziwayo kakhulu esa iningi labantu beZimbabwe ilo abathatha stupa kutala balazo izithupha zona lezo ezezenge. So kuthi hayi izithupha lezo nxa ulazo awungeke wavota ngoba imtshina ekhona izabe ingenelisi ukuthi ibambe okuyaba kubhaliwe kona phana izithupheni zona ezana. Lokhu sokuthiyeke abaningi ikakhulu abahlala emazweni atshiyeneyo izizalwane zeZimbabwe phela ezithi zona lapha sokuzasinika udubo lokubana nxa sifuna ukuthi siye ekhaya kutsho ukuthi sesiyaqala siyebhalisa ukuthola izithupha lezi zeplastic, sibuyele njalo siyobhalisa ukuthi sifuna ukuthi sizavota, siphinde njalo siyevota. Lokho okukhanya hayi sokuyinto eyingxaki kakhulu kuzizalwane eziningi jonga ezeZimbabwe.
Inyaya inonetsa kuti vanhu vanga vachikwanisa kuwirirana pamusoro payo, nekuti sezvataurwa naburuu wangu naChris Gande ari kunze kwenyika anenge achitarisirwa kuenda kumusha katatu, kutanga kuti anogadzirisa nyaya yechitupa kana aine chitupa chesimbi kana cherata owana cheplastic chinokwanisa kutanga achipinda musarudzo dzegore rinouya, koti kechipiri anofanira kunge achidzokera zvakare kumusha kunonyoresa kuti akwanise kuzovhota, kechitatu anofanira kunge achizokwanisa kudzokera zvakare kumusha kumovhota. Idambudziko ragara tichinzwa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachichema kuti dai pakatseketudzwa pakatsvagwa nzira dzekuti vanga vachikwanisa kupinda nadzo muurongwa hwesarudzo. Tinonzwa kuti zvisara zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinenge zvatotanga kusimudza nyaya yacho kuti aiwa dai muzinda weZimbabwe muSouth Africa wakwanisa kupa mukana iwoyo wokuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vaende kana kumuzinda ikoko kana kune dzimwe nzvimbo dzavanenge vasarudza, vanokwanisa kunge vachipuwa mukana wekuchinja zvitupa zvavo kubva kune cherata kuenda kune chepurasitiki, pane kuti vange vachiita rwendo rwokuenda kumusha. Vamwe vari kuti zvinowanetsa kuti vange vachiramba vachizongokumbira mazuva ezororo kumabasa. Ndo nyaya dzati kuti kurukure, ngatikurukurei Chris.
Yes, jonga, today before we go to our guests and callers, we have a brief video about an event that took place here in the United States where Zimbabweans in the diaspora came together with their counterparts from the Southern African region under the banner of the Southern African Community in the United States, or SACU. Let's watch.
The lavish Seneca Creek Park in Maryland's Gaithersburg was this year's venue for the annual Southern African Community in the United States, or SACU, reunion picnic. Formed 4 years ago, the registered non-governmental organization's mission is to unite all citizens, descendants and friends of Southern Africa in the USA through various activities and events. The organization comprises of 15 Southern African countries, namely Mauritius, Namibia, South Africa, Mozambique, Madagascar, Seychelles, DRC, Malawi, Swaziland, Botswana, Lesotho, Zambia, Angola, Tanzania, and Zimbabwe. Financial constraints have afflicted the growth of the organization, forcing them to cut back on some of their previous events like the famous fashion show, showcasing some of the region's best designers based here in the United States. Omega Taonezwi, SACU Director of Administration, explains how the organization works to integrate Southern Africans.
So we meet with other African countries through the different programs that happen. For example, when one particular African country has an event or a program, we partner with them to get SACU's name out there and to also get interaction with other non-Southern African people and organizations. As right now, as I speak, next Friday, we have an event called the African Diaspora Entrepreneurship Summit, and SACU is one of the organizing partners.
Sitinga Kachipande is the marketing director of the organization.
Well, we're a non-profit organization, 501c3, and so we also rely on the support of the community for a lot of the events that we put on and for a lot of the activities that we do. And so sometimes funding becomes an issue when we're trying to put on events, and that was part of the reason why we didn't have a big fashion show this year.
Today's event is the Southern African Reunion Picnic. Fourth year. It's been 4 years since a group of Southern African diaspora, about 10 of us, came together with the lead of from Rachel from Namibia, who suggested that we could all get together and instead of individually promoting and each of our countries get together and promote the whole of Southern Africa, put the voice to Southern Africa. And so therefore now we have most of the countries represented.
This year's event was not as well attended as previous gatherings. But what was significant was the high number of Zimbabweans compared to those from other countries. One of the organizers, Cassandra Sibanda from Zimbabwe, explained.
I think we have a representative from every SADC country. But it all depends with how we market. I, as a Zimbabwean, I make sure that we have a seat at the table. I make sure I advertise to the Zimbabwean community, and I make sure that I appeal for them to support us.
Nadine Gualvino, an executive member of SACU, says the organization has managed to bring Southern Africans together.
Well, from the Angola perspective, SACU organization is really bringing a lot of awareness to a lot of other countries. Bringing together all those countries, you get to know about the culture, and then you learn about diversity and political things. It's just like, it basically is like we're moving forward with all the problems, all the issues in the United States.
One of SACU's long-term aspirations is to unite not only the Southern African community in the United States, but the whole African continent and share cultural experience.
Yes, Jonga, that was an event that happened at the weekend. I'm sure you enjoyed it as well.
Yeah, and I saw myself in the video.
Yes, now let's go back to the basics. That is the topic that we have today, which is on the registration of births, deaths, and national IDs. And we are joined tonight by one of our guests, the first guest, that is Mr. Mavinga, Dewa Mavinga. He is a human rights lawyer. Welcome to the show, Mr. Mavinga.
Thank you so much, and good evening, afternoon to you and the listeners.
Thank you so much, Jonga. You can fire.
Maybe vamavinga vanhu vangangoda kutanga nekunzwawo maonero enyu pamusoro peurongwa ihwohwo hwekuti paakunzi anga ane chitupa cherata kana chisimbi anofanira kunge achishandura kuti chive chepurasitiki. Mukana iwoyu tinonzwa kuti uri kutanga musi wemuvhuro uchipera ndofunga kupera kwambudzi. Munofunga here imi kuti vanhu vakapuwa mukana wekuti vange vachiziva nezveurongwa uhwu vachigadzirira uye kuonawo kwenyu pane zvese zviri kuitika?
Mukana hapana zvachose, uye zvinoshamisa kuti ko seiko nyaya iyi yazongoita tsuro yamukira mumakumbo. Zvanga zvisingazivikanwi here nguva yese iyi nemhaka yepakuitwa chimhukutira kuti vanhu vanzi zvitupa zverata zvava kurambwa zvakashandiswa makore ese aya kupinda musarudzo. Zvino tipa isu vaongorori kuti tivhunduke, titange kufungira kuti zvichida pane humwe ukepekepe kana utsotsi hungangoda kuitwa ipapa, nekuti vamudende Registrar General vanga vasingafaniri kuva nechekuita zvachose nenyaya dzesarudzo. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti yaya vari kutaura iyi yekuti vari kuda kuita chirongwa chekunyoresa kuti vanhu vatore zvitupa zveplastic. Inyaya yesarudzo chaiyo chaiyo, inyaya inofanira kuitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission, kwete nehofisi yavamudede. Ndo chepiri. Chechatu ndechekuti tisina kuti mubvira tatarisa vanhu vari kunze kwenyika, chero ivo vari mukati meZimbabwe zvinovaremera kuti vagotanga zvokunzi tangai kutanga kutora zvipa patsva zvinoita zvishande, vozize tidei munoita kuvhota, vozize tidei kunovhota, tochizotora vari kunze kwenyika hanyanye mari dzacho nguva yacho, kuomeserana kunokonzera kuti pakupedzisira vanhu vazhinji zviuru nezviuru vashayiwe kodzero yavo yekupinda musarudzo, nekuti vanenge vavhiringidzwa vhiringidzwa pakupedzisira vozotadza kuti vapinde musarudzo dzavanofanira kuti vapinde kana kuvhota kwavanoda. Vanodiwa nemunhu wese wekuZimbabwe, pane dambudziko guru kwazvo rinoda kuti rijekeswe. Saka mukana iwoyo unofanira kunge uri kusangano reZEC kuti vataure pachena kuti chirongwa ichi chiri mumaoko mavo here kana kuti kwete, uyezve kuti vasudurudze vamudede pabasa iri.
Matama ari kutaurwa nevakawanda iwaya masimudza vamavhinga, sezvatambotaura tichitanga chirongwa kuti sangano reZESNI ndevamwe vachemo zvakare nenyaya iyoyo, vachiti tiri kushamisikwa kuti vamudede vapinda papi paurongwa hunofanira kunge huchitungamirwa neZEC panyaya dzekuvhota kwevanhu. Chris, tine tsamba yatiri kuwanawo ichangosvika yabva kuna vaLuke Tamborinyoka vanove mutauriri wemutungamiri webato reMDCT uye variwo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko. Ndichaiverenga, yakanyorwa nerurimi rwechirungu. Iri kunzi MDC's anti-rigging unit in crucial meeting, ndo musoro wenyaya. The MDC's anti-rigging unit today held an urgent meeting at the instruction of President Morgan Tsvangirai to deliberate on strategic election matters in light of Registrar General Tobaya Mdede's proposed nationwide blitz to roll out a countrywide birth and identity card registration exercise starting next Monday. Consequent to the four-hour meeting by the anti-rigging unit, the party dispatched a high-powered three-member delegation to engage with the Zimbabwe Electoral Commission and the Registrar General's office to discuss the modalities and logistics around this important national exercise. The three-member team to be led by Secretary General Mr. Douglas Monzora also comprises Secretary for Elections Honorable Murisi Zuzai and the party's Chief of Staff Honorable Cecil Zuzai. The party will issue a comprehensive statement after the engagement with ZEC and the RG's office. In the meantime, the party is urging Zimbabweans to turn out in their large numbers to get the requisite national registration cards and other identity documents that will enable them to exercise their right to vote. Ndo tsamba yatichango tambira hoyi. Asi ndichiveringa tsamba iyi, Chris, ndaitira kuti vateereri vazive kuti havasi vamavhinga chete vari kuona neimwe nzira mapinduro aitwa nyaya iyi kana mabatiro aitwa nedivi rekwavamudede. Taonawo kana vebato reMDC inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vabuditsawo gwaro vachisvoropodza. Ndofunga une zvekutaurawo pamusoro penyaya idzi.
Iye chonga sizake siibamba bambe kodwa ke oti sizwe uMabhena uNumzana Ncabuto Mabhena owenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa. Siyakwamukela kuhlelo uNumzana Mabhena.
Ngelela linjani bonke labalaleli?
Hayi, thina siphilile, silethemba abalaleli labo baphilile. Ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokubhalisa izithupha lolu esizwa ukubana izithupha zezengeleza azisasebenzi ukuthi uyevota?
Okokuqala thina esikhala ngakho ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa azisoze zibe nalo ithuba lokuthi zibhalisele ukuvota ngoba uhulumende weZimbabwe kazangavume ukuthi abantu abahlala eSouth Africa nakwamanye amazwe babhalisele ukuvota emazweni ona lawo. So lokho kuzaba yinto enzima kakhulu. Okwesibili, sizwa kuthiwa ukubhalisela ukuvota kuzathatha insuku ezingu-72 kusukela ngomvulo evikini elizayo. Lokhu kwenza ukuthi iningi labantu nxa sebevala emsebenzini ngama-holiday nxa besiyafika emakhaya ukubhalisela ukuvota kuyabe sekubhaliwe. Okwesithathu, abantu abaningi esitshona esikhuluma nabo namuhla bathi bona basaphethe izithupha zezenu gabalazo lezo izithupha zeplastiki. Yikho ke futhi into ezabanzima ukuthi abantu bathole ithuba lokuthi bayethola izithupha zeplastiki, ngoba sike saba lomhlangano lo Minister uTinitshazi Chombo eHarare ngenyanga ephelileyo, sikhuluma ngendaba zamapermit, sakhuluma ngendaba yokuthi kulezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ezingelazo incwadi zeZimbabwe ezifana nama-birth certificate, izithupha lama-passport, ngoba sasike sawukhuluma naye ngomathi lokho safaka isikhalazo sethu. Sithe sikhuluma naye ngenyanga ephelileyo wathi yena kakusoze kuvume ukuthi khathesi i-office ka-Register General ibuye izothathisa abantu izithupha ngaseSouth Africa. Bazakwenza kuphela ngemva kokuthi sekubhaliselwe ukuvota ekhaya, ngoba wakhuluma ngohlelo lolu olukhona. So ke thina esingapha eSouth Africa kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantu abaningi bahambe ekhaya bayebhalisela ukuthi bavote.
Hayi, kuyezwakala.
Mr. Mavinga. Mr. Mavinga.
Yes, I can hear you, yes.
Yes, is there anything that these political parties and NGOs that are opposed to this program do to stop it, or to maybe if the Registrar General's office change their stance on the issue of the IDs?
Yeah, I think the entry point here is for the political parties and civic groups in Zimbabwe to prevail on the Zimbabwe Electoral Commission itself to take over the process. Because what the Registrar General Mudede is doing is to create a mass of confusion. So there is need for clarity. And the authorized body to do that and to take a lead is the Zimbabwe Electoral Commission. So yes, there is need to push for the Electoral Commission to set aside this pronouncement and ensure that it is the only authoritative body that pronounces on elections and that clarifies that it sets this issue of IDs. Is that again or there? Because when you talk of biometric voter registration, it's effectively the same process. So it might as well be undertaken by ZEC in a centralized fashion without bringing back the Registrar General's office, because we know that it is an office that is discredited in terms of the handling of past and previous elections. And therefore, to keep the process sanitized and credible, it's important to push aside the Registrar General's office, failing of which citizens can also approach the court. But there's an opportunity now for citizens to approach ZEC to take a lead on this matter and push aside the RRG's office.
Thank you so much. Do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga. We had some interviews earlier in the day concerning the issue that we have. Let's take a listen before we go back to our guests.
Umnumzana Tobayi wa Mudede umemezela ukuthi isebenzi zeofisi yezithupha zizakwethekelela indawo esijene elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emahofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla lasebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe uMnumzana Mpiyezwe Nare uhulumende wazimhlophe ukuthi le imigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abaku-diaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babuye bazolungisa izithuba zamaplastiki, baphinde babuye bazoregister, baphinde babuye bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje uRegistrar General ayisebenzisayo just ukuthi arigele for iZANU-PF.
Takaona zviri zvinhu zvakare tisingafungire, nekuti vari kutaura ivo kuti chitupa cherata tichazenge tisingashandi mutsarudzo dzedu. Saka zvinhu zvokuti zvakauya tisingazvifungidzire, ende tine makontenti atiri kureiza kuti hazvina kunge zvambotaurwa before kuti vanhu vazive kuti ndizvo zvichange zvichiitika. Ende timing yacho yazvauya zviri kupa vanhu mazuva mashoma shoma kuti vanhu vange vachizvitambira kugadzirira zvakataurwa izvi. Nene vari kutaura ivo zvakare kuti vari vanonzi maalezi ava kwanisi kufota tarikatsho kugadirira idzi zvinazvo zviri kuti netsa zvakare kuti iko zvabhabupi nokuti masvondo aperayo chizvetwa makarau kuti makarau vakataura ivo kuti vose maalliance vatange vachivhota nokuti bumbiro remutemo rinoti sekuzara zvezimbabwe ane kodzero yekuvhota muzimbabwe saka tiri kuneseka zvikuru nemashoko avakataura nezuro.
Yes, Jonga, those were sound bites from the shows that we had earlier on that were aired live tonight. And tonight we're still continuing with the same topic. And Mr. Mabena, there's this this argument that these regulations affect everyone. It's not only the opposition that is going to be affected by this requirement for the plastic IDs. What's your take on that?
Look, I'm not sure if other parties like the ruling party supporters are going to be affected. I'm not very sure, but what is clear is that there are dates that have been thrown around to say in particular areas the ZEC or the office, the staff of the office of the RRT will be visiting those places. I've seen the dates in Lupane and in their various places, same with the Kwanda South and Kwanda Central. So it means those people that are already in those areas will be able then to apply for the necessary ID documents and to register to vote. But the challenge that we have is us that are in the diaspora. If, for instance, if people in Gwanda South are going to be given maybe a week or so, as an example, it means some of us that are here but would want to register in Gwanda will not be able to register. It is not clear whether once this process is closed, whether those in the diaspora will be able to visit their district offices and the register, and whether it will be easier for them to also acquire the plastic IDs for them to register in their district offices. That information is not readily available to us. And the second, it is not clear at what cost, who's going to carry the cost of applying for these plastic IDs. Is it the government or is it the applicant who's going to carry those costs? So all that information to us at the moment is not very clear. We need more information on that. And thirdly, you will know that in the diaspora, we have those that are generally referred to as aliens. The ZEC chairperson some few weeks ago did make an announcement that they are going to be allowed to participate in the electoral process. But the Office of the Register General is issuing a statement that contradicts that position as was announced by the chairperson of ZEC. So we're not sure which one is which. We agree, therefore, with the statement issued by ZEC to say there must be a clear clarification on who makes these statements to the public. Is it the Office of the RRT or it is ZEC offices, so that we eliminate this confusion which is out there.
Mm-hmm. Thank you so much. Just keep holding on, please.
Christine Muterere ari parunhara asini sandaenda kumuterere ganongoverenga mutsetse muviri mitatu pane munyori mukoma manu chete handina kuzova kuti vari kupi asi vanyora paFacebook page yedu yeview veishona vachiti anoda kuvhota anongonovhota asingadi anongorega hazvimanikidzwe munhu ino ndiyo nguva yekuzvipira nekushingirirana pose pamunokwanisa kuti munondovhota kwete kuswerochemera zvamunoziva kuti hamumbofe makazviwana kubva kuhurumende yeZimbabwe. Hapana kupusa kunodarika ipapa. Ndomaonera mukoma manu chete. Tichaverenga vamwe vateereri mashoko avatumira. Asi tombozwa kuna mukoma Freeman Mukumbuzi. Makadii mukoma Freeman kuSouth Africa uku?
Tinofara zviri makadii uku.
Aiwa tiri wapenyu, tipewo pfungwa dzenyu. Tatonzwa dzamukoma manu kuti ayo asingadi hamanikizwi.
Adivika. Yeah. Ini ndoda kuti pamwe government yedu ira kuteka advantage yekuti igokwanisa kuriga maelections. Nekuti tazaimone vanhu vakawanda vakaenda kunze kwenyika vane zvitupa zvesimbi. Saka iye zvino manje kuti vanhu vachidzoka is going to cost a lot of money kuti vaite ma-up and down vachibva kunyika dzavari dzakasiyana-siyana. Saka ndoona zvekuti government irida kuteka advantage ipapo.
Asi ndopanopinda mubvunzo wavhunzwa neshamwari yangu naChris Gande panapa kuti anoziva kuti vanhu vanyoresa ndeve vato rekutonga rezano PF kana kuti ndeve mapato anopikisa ndiani nekuti chirongwa chiri kuvhurirwa munhu wese mukoma Freeman.
Handizika.
Eh.
Hai baba handiziya hangu dipangamire sei kuti angazive ndiani because pamwe ipapo panenge pachigadzirwa zvitupa ipapo pamwe ndopo vanenge vachitoita maplani avo.
Asimi mukana kana muina wendai munotorawo chitupa chacho chinodiwa zvinongonakawo kuti ufambirane nenguva.
Ya ndizika aiwa tinotenda.
Aiwa maita basa mukoma moorara zvakanaka kuSouth Africa.
Chotia neudisa pachirongwa.
Musati maenda munotiwo nepfungwa yevamwe vari muSouth Africa imomo kuti aiwa dai Registrar General Office yaita kuti vanhu vange vachitora zvitupa zvitsvairo zvokumuzinda weZimbabwe muSouth Africa imomo.
Ya izozo ndinowirira nazvo chaizvo because inenge iriwo advantage yoku nevari kunoku vanenge vasina mapepa vanokwanisa kuzoapply mapassport nemabase certificate zvitupa zvinoita easy kune vari kunoku.
Aiwa maita basa maita basa mukoma Freeman murara zvakanaka. Chris va Freeman is just saying he thinks that this can be one way of trying to rig the elections, but there's no proof, as you had mentioned earlier, that those who are going to register are going to vote for ZANU-PF or the opposition. This is open to all Zimbabweans. But maybe we can go back to Mr. Mavinga, if you have a question for him, or
yes,
I can
yes.
throw one to him.
Yes, Mr. Mavinga. Hello,
yes.
Mr. Mavinga.
Yes, I can hear you. Yes.
Yes. From what we are getting from the opposition, you had, I'm sure you were listening to the statement from the MDC and, you know, all other opposition parties. It's like they are now, you know, drawing back and saying, oh, they've started their rigging tricks. And is this not going to discourage their members to go and register? Are they not supposed to be saying, okay, you have shifted the goalpost. Now we are also shifting and going towards that goalpost. What's your take?
I think the opposition groups are quite right in being very skeptical and suspicious about this problem. And in fact, they should not be shifting goalposts to follow the rigging machinery. Because what might happen, and this is the great danger, the great danger is that the office of the Registrar General, as led by Tumai Omdede, is highly compromised and partisan in support of ZANU-PF. So that is the major problem. So that the Global Electoral Commission should be the one in charge of all electoral processes and responsible and accountable for them. So when you, the moment you have the Registrar General having a huge part of that process, then it's compromised. And the rigging can take many forms, including possibly creating phantom citizens, you know, because they would be controlling the database. So it's not about those who make an effort as individuals to go and register, but it's about how Mudede's office will be controlling the names and numbers. So they might even have, you know, got voters through that way. So it seems that it brings confusion and complications unnecessarily to a process that is otherwise be easily done under the control of ZEC.
Mm-hmm. Yes, but the point is, what message is the opposition sending if they are going to say, okay, this is the rigging, this is unfair, and are they not supposed to be, you know, at the same time encouraging their members to go and register while we are complaining, because from what we can hear, it's all complaints and there's no concrete action that appears to be brewing here. But anyway, we'll come back to you. We have our listener here, Nkomo, Unkomo Use Botswana. Siyakwamukela kuhlelo, Nkomo.
Hello, Baba Ndlovu.
Ndlovu, Ndlovu. Kunjani, Baba Ndlovu?
Hayi, mina ngiyaphila, Baba, linjani ngapha?
Siyaphila.
Yo.
Ye, ungasiphathisa kuhlelo lwethu la.
Ya, ngiyaluza lo ludaba.
Ye.
Hayi, uyakhuluma u-general ngale, njengoba beseceleni lezanu, hayi. Kusokuzanywa ngazenki indlela sokuyikukhaba kwe biza nga serisifa ikatilo sokukatisela bazama nga zonke indlela nga esithi isithupha sezengakasasebenzi uthi ukuthi la namhlanje nga mfuna ukuyavula i-bank account ngesithupha sezengo uvuke esithi sesi-expayile nganikanga abantu inotisi kule ngqondo konoku
hayi bathi bona kuqondane lokuvota ngoba ukuvota imitshina yabo emitsha ayenelisi ukuthi ibale okubhalwe ezengeni
esephepha ke kulabantu abanye abalezithupha zamaphepha bheka leziyani ezakudala leziyani ezazifakwa kuyikona nje komfanekiso esikoleni naso kuthiwa sisasebenzi sokuzasebenzisa irabha kuphela
ye hayi lesana vele singani silobunzima vele lesana
aphela phela umndeni wevele ulamandla anto lokuzeni lokuthi umuntu abe ahlala emazweni amabili ubevele engasafuni wavunga uvuke esithi akusela muntu ozamele ahlale kumele ulahle isithupha sezimbabwe nxa sisithi susiya kwelinye ilizwe so nxa kuyabe hayi khona vele thina kumele siqine nxa sifuna ukukhipha izanu kumele sizinikele konke noma bangathini noba bangathini ikhanda yokuthi umuntu ayevota kuphela
ye
Jorozikadini naijonga munhu wese anongofa kwangoziva kungoti hatishingirirei tinovhota tipedze kugara mudondo tibvise hurumende iripo tirege kugara mudondo chero vakati chini chero vakati kudini chero vakati munovhota bva mukati memvura kuti toberekana tichifambira kuinda kunovhota hatingoitaitese ndongokurudzira kungoti munhu anongoziva chete ngoti hakuindwe kunovhota chete zuva rokungovhota haringonzira vepo munhu angonovhota chete
hayi sibongile
hayi kulungile baba
hayi kube lo busuku obuhle
ye umbingele
wow aiwa tiri kunzwa vari kukurudzira vamwe kuti ngavaende kunovhota hanzi munhu wese ngaenda kunovhota tanzwawo zvakare bato remdc richiti pamusangano waitwa wechimbi chimbi vane zvavari kuongorora asi vari kukurudzirawo zvakare vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota nekushandisa mukana iyo yekuwana mapepa kana usina birth certificate kana usina chitupa kana usina chivaimangotora mukana iyo wekuenda ikoko tina mukoma musika vanhu vari parunhare kusouth africa maswera sei
aiwa tafera mukoma wangu makadikei
aiwa tiri vapenyu chirongwa ndechenyu ndimunotipa zvekudya hanzi makobvu nematete tinawana kubva kwamuri
aiwa iko yemeni chaiwo makobvu ndiwo ari pano kwatiri kwadzinotemwa dzichitatika ropa
tipei tinzwe
aiwa chirongwa chekundoregista ichi chava chichiri kubudiswa ichi zvinhu zviri kuitwa nebato redu rata rakatungamirira nyika yedu hazvisi kufanira konzero ndechekuti vana vamudede pane zvimwe zvavanenge vachipindira zvinokonzera kuti nyika idzokere sure havasi kuda kuti vamwe vanhu vawane zvinovabatsira mune ramangwana especially pavana vatinenge tichibereka isusu nokuti tarisiro yekuti vachava norugare hapachina nokudawo kuti iwo madhara anorambira mumaofisi vachirambe vachironga kuti varambe varimo kudzvanyirira isusu tinenge tiri kuno kure vanoziva kuti kugara kwedu kunoku kutiza nhamo yavakanga vachingotipa tiri ikoko kuzimbabwe kusvikira titize tiuye kuno saka nzira yavari kutora yokuti vanoda kutiti panyaya yekuregista votanga vatipe zvitupa tinozvitenda inhau yokuti munhu wose awane chitupa chepurastic asi idisadvantage kuvanhu vezanu pf pakuti madhara edu etinawo ayaya kana kusiyawo kuti kana zvitupa izvi zvindotogwa mahara zvinenge zvakanaka nokuti madhara edu ndo ane zvitupa zvemarata vazhinji saka kana zvindotogwa nemari vacho hazvishayiwa nokuti ndivo vanonyanya kungoti paduru hapadura kuti mari yacho hativapi shavanyima nokuti ndovatikonzeresa kuti vanopiefe rambiro iri pachigare papapo tovheta isusu kunoku kana vachinge vati vachabudisawo macenter points wekuti tindoregistawo aiwa tinozvitenda mukana kwatiri wekuti isusu tiwane kudi kutotora zvitupa zvavo zvataa tisina unge asina bheti racho obva atora futi nebheti racho na iroro une chitupa chacho obva unenge asina otora futi chitupa chacho but problem ichazova pakuti pakuzondovhota manje apapo dheti rinogona kubuda parinobudira pasingaendirani nokuti munhu unenge aine mari yokuti unokwanisa kuenda kuzimbabwe kundodi kundovhota asi chandokurudzira ndechekuti pane vese vanenge vari zvakaita kuno kuLimpopo province vanokwanisa kuti vangaenda kundovhota zviri nani kuenda kundoregista chero mubeti bridge kana vari padhuze kana dheti vachinge varinzwa vandoregista and then musi wokundovhota ngavati hatiendei tindovhota tichindovhotera purezidendi kuti purezidendi Mugabe nepati yavo vabve vedu wei kushandira kure kunorwadza because zanu pf yakangofanana nehuku inoti kana mukatora mabagwe mukaisa mubhotoro mukagadzikapo inomanyira kuenda kundochohonya ichifungidzira kuti iri kudi ichabomora ikadya zviri mukati but ivo vari kutozvivharidzira nokuda kwemapati savari kuda kuti asatonga ivo vandozvona kuti pachavo zviri mukati vanozvida but vari kutadza kuzvidi but kuti vangotaura kuti vakundikana chete ndozvinongovaremera.
Aiwa mashoko akanaka aya mukoma musika vanhu hanzi vane nzeve dzekunzwa vanzwa asi takambonzwa nezuro takaita hurukuro nemunyori mukuru webato reMDC Tiva Douglas Munzora vaiti vanga vabva kuita musangano mukupera kwesvondo nezek vachiedza kuti vakurudzire vekwa Registrar General's Office kuti vange vachitoresa vanhu zvitupa pachena pasina anobhadhara vachiti kunodiwa $10 kuti munhu anga achitora chitupa vanhu havakwanisi kuwana mari idzodzo. Ndiri kupindura hangu panyaya nyaya yekuti kune vamwe vanenge vachizoshayiwa mari idzodzo hatizivi kuti vachasvika papi nechikumbiro ichocho asi zvimwe zvezvinhu zvakaisvitswa nemapato ezvematongerwo enyika ane nhengo dziri muparamende vakasangana nezeki mukupera kwesvondo kuti dai vanhu vapiwa mukana wokutora zvitupa pachena kuti vazokwanisange vachinyorisa kuvhota. Hatizivi kuti chirongwa chitsva ichi vanenge vachibhadhara here kana kuti vachaita izvozvo asi tinotenda zvikuru morara zvakanaka.
Aiwa zvinokudzwa munhu washe Mwari ngaropafadzwe.
Aiwa maita basa Chris.
Yes, Jonga, we go back to Mr. Mavinga. Apparently on the MDC statement they are urging their voters to their members to turn out in large numbers to register. But what I was trying to emphasize earlier on was the sum total of the message, because this is actually the last paragraph that's urging the people to turn out in their numbers. So we were talking about that. What is your input?
Well, I would agree with that. To the extent that they would say people should register in this process pending a successful resolution of this challenge, it would not mean that it is really a capitulation to the position that has been presented by Rector General Tebayo. So in as far as it is, a multi-pronged approach that says, yes, there is this challenge, let us deal with it, but at the same time, let the people go and register to vote while we challenge Mudede on this position, which is unreasonable and unreasonably complicated and otherwise civil electoral process, and puts, spanners in the works so that it disenfranchises millions of citizens, possibly because of the cost and the
Sorry, I think we lost Mr. Mavinga there. Anyway, we'll continue with Mr. Mabena. Mr. Mabena, it seems like, the opposition, the political parties have in the past said that they were not going to take part in the elections as long as there were no reforms. But instead of reforms, we are getting these new requirements. What's your take?
Well, two things on that. Firstly, is that the opposition lost the plot because they boycotted elections, by elections since 2013, hoping for electoral reforms, which never happened. Secondly, it tells you that you are going to have an outcome which is going to be contested. 2018 election outcome is going to be contested because the contestation, as it has already started, around the registration of voters. We know that there have been numerous meetings in the last 2 years between ZEC and the representatives of political parties. One would have expected that in this announcement or the agreement, which is now being communicated to the general population, is an agreement that is between ZEC and the opposition parties. So one wonders to think what the opposition have been discussing with ZEC in the last 2 years, if up to now they are still saying they are going to engage ZEC over this announcement that has been made. It's clear that the opposition lost the plot. And you are quite correct. When the main opposition party cries rigging now, voters will then say, what is the point of registering to vote if the election is going to be rigged? In 2008, the MTCT won the election, but the MTCT was not able to defend that vote. So when it is written on the wall that the elections are going to be rigged, a number of people will not bother to register and vote because in their minds, the opposition has not done enough to ensure that the announcement or the whatever is communicated with respect to elections is an agreement between all the parties so that every Zimbabwean then participate in the electoral process.
Oh, thank you so much. Silo mlaleli lapha usiyaxolisa umlaleli kasekho. Balaleli nqali ufuna ukuthi lingene kuhlelo lingasithumela ke i-message SMS kumbe list textele ku number ezithi 2024650318. Siyalichayela njalo ucingo lingenelani kuhlelo jonga.
Tirikutambirawo shoko riri paFacebook page yedu yeVOA Shona ranyorwa kubva kune vanonzi Muzvare Maureen Kademaunga vari kuti EZEC Commissioner has just clarified that both metal and plastic IDs will be acceptable for registration. Mudede is no business making pronouncements on election related issues. It's the sole mandate of the Election Management Board, EZEC. That is the hashtag SheVotes 2018 ndo sangano ravano shanda naro saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kuwana izvi Kristo. Asi ndomboenda kuna vamabena, Mr. Mabena, the fact that alliance or those citizens classified as alliance will not be allowed to vote or register to vote, what's your take? These are Zimbabweans born in Zimbabwe with parents who came from outside Zimbabwe long back.
They have a right to participate in the electoral process like any other citizen. They are paying their taxes. They are contributing to the development of the Zimbabwean economy. So it is unfair for them to be excluded, and then we hope this issue is going to be rectified.
But what can you tell them? What can you urge those affected to do?
There seems to be confusion out there, like this. The statement or comment that you just read from Facebook, where the ZEC, one ZEC official also contradicts the Register General. So we are not yet sure who is really communicating the official position. Is it the office of the Register General or it is ZEC that is communicating? So what is needed is for the chairperson of ZEC to issue a statement and tabulate the requirements for one to register who is supposed to register and become a voter. So there's all this confusion around at the moment. So there needs to be clarity. And we hope that once clarity is given, it will include those that to be of foreign origin.
Thank you so much, Mr. Mabena. Chris.
Yes, John, I understand Mr. Mavinga is back. Mr. Mavinga, are you there?
Yes, Chris, I'm online.
Okay. Yeah, Mr. Mavinga, when we look at all this that's happening, you know, these contradictions, these lack of reforms, are they not likely to impact on the outcome of the elections, especially from a legal point of view? If, for example, someone goes to court and says, you know what, I had my metal ID and I was denied the right to vote. I'm now saying this election is null and void. Is that possible?
It is possible. And from a legal point of view, yes, citizens would have that sort of valid claim to assert their constitutional right to vote. But the challenge is that we must be always mindful that even the judiciary in Zimbabwe is compromised. And therefore, it would not be a strictly judicial point because the rule of law is under siege in Zimbabwe. So you might even have a court pronouncing that, yes, indeed, these rights have been violated and the electoral process was not credible. But at the same time, we know that our executive in Zimbabwe has a history of ignoring court orders. But also, I wanted to point out that, you know, this confusion, this chaos, you know, what is happening with this electoral process, with them saying this and Zek saying the other, is quite deliberate because we have seen that this system thrives on chaos.
It is out of this chaos that they will then seize the opportunity to rig and manipulate the process. And also, we must also be mindful that the election could actually be brought forward and takes many by surprise, because the opposition and others will be running after Mdede and trying to say this and that. And then before we know it, we are being told elections are in February or in March. So this is a calculated move that we need to stop forthwith and say, as Maureen Kademaunga has said correctly, that it is only ZEC that has the mandate to pronounce on electoral issues. And going forward, we should not be having Mdede or anyone else outside of ZEC speaking on these issues. It only causes confusion and chaos.
Aiva maita vamavhingana mbai muri parunhare. Tina vagogode vari ku South Africa. Makadi. Ndakasimba. Tiudzewo zvamuri kuseka tichikoke umbabvu nemi.
Zvakaomba kumana. Vakomana vanonzi vatodawo Mdede, todaiwa. Vakomana, kurekodza vando kusina mukubvu. Kana kune mukubvu unongoinda nekuti unongosvida hubvu. Saka vakomana, nyaya dzokuvhota idzi ngatigadzire zvishuwa kuti unoda kuvhota, ngatose chibva chacho chepurasitiki to kuvhota. Nekuti kana mukasatore saka muchifunga kuti pamuda zvinodzokera kumushure, zvinogonazodzokera kumashure. Vana vezvikoro vongo zvinotorwa, nekuti vana vezvikoro vanenge vakati zvitupa zvemapurasi vaida kudiorwa. Saka vanongonokumbwa nemabhazi vachinovhotiswa. Saka ndinoziva kuti zvine zvakaoma sokuti isi tiri kunoku joni kuti ubve kunoku 3 times. Ndinoda kuti pane 3,000 unenge uchida kuinda kusha. Saka zvakaoma, asi ngatishingirire nekuti tinechida kuvhota.
Asi kune vamwewo vari kukurudzira kuti dai papiwa mukana vana vezimbabwe, zvikuru vari musouth africa munofungidzirwa ndo mune vana vezimbabwe vakawanda, dai vapiwa mukana wekuti vanga vachikwanisa kutorawo zvitupa izvi zviri kudiwa zvitsva izvozvo, imi munotiwo?
Mukana unofanira kuti vanhu vapuwe, asi zvenhu ungoziva kuti havagoni kuzonyaya kuti vapuwe mukana wacho, nokuti vanenge vachida kuti vahwine, havadi kuti vanhu vawane mukana. Saka vanhu chitoenda kumusha musingatarisiri kuti ndinogona kupuwa mukana kuno kuti ndizotora chitupa tiri kuno. Enda kumusha sireti wondora chitupa chako sepurasitiki wanacho kuhobva wanyoresa. Kwete zvo ndakambobva mumwe achiti ndichaenda kuBed Bridge kunonyoresera kuDino Bridge. Enda kumusha sireti isachinhu dziri sireti hwasi, enda kumusha sireti kwaunonoswaswa proof of residence yasabhuku, kana uchiita sabhuku wotonyoresa wobva wadzoka waziva kuti
aiwa maita basa vagogode, morara zvakanaka. Christina vamwe vari parunhare, mukoma General Makura vari muSouth Africa zvakare. Maswera sei General Makura?
Taswera baba, maswera sei?
Aiwa taswera. General wekumauto here kana kuti first name?
Aiwa first name.
Aiwa, ndizvozvo. Tipewo pfungwa dzenyu.
Alright, ndisanda pafungwa dzangu ko kana munhu une passport hakwanisi kuregista kuvhota here? Ndisanda taura zvandida kutaura nazvo.
Tiri kuona emphasis yavo hombe iri panyaya yechitupa. Saka tichazobvunzawo kana vamavhinga vaine ruzivo rwekuti passport. Asi vamwe vatambotaurawo navo vari kuti driver's license inenge isingakwanise futi kuti munhu anga achivhota muurongwa ihwohwu. Tsvazvichireva kuti ndinofunga vanenge vachitongotarisa chitupa chete.
No, pakanaka. Chinhu chandingangokurudzire ndechekuti handiiti mazimbabwe ani kusouth africa nakunze kwenyika handiiti unorejista kuvhota. Ndotora zvitupa zvai zvirikudiwa izvozvo, chero pakazvinotuva vakandipandiwa mari yakadika isitiri redi zvei. Kuda zvaka zvakwanisi kana hurumende yakatumira unoono kusouth africa katiri redi kutosponsa kwabhadhara mari yacho kuti vanhu vakwanise kutora zvitupa zvese kunyoresa zvemaona. Saka ndinongokurudzira vamwe vedu kudai vakwanisa kuenda. Halo?
Halo, taura henyu.
Ndinotokurudzirawo vamwe vese mazimbabweni ari muno kudai taenda tonorejista, whether uri webato ridini webato ripi, kuti kuedza handiti tonorejista, tonotora zvitupa zvese zvirikudiwa izvozvo. Kana yasvika nguva yekunorejista kuvhota, tonorejista kuvhota, tikwanise kunogara kumusha nemhuri, tisara mechigara tiri mumasango makadai so. Nokuti kazhinji makaona pakudanwa maex kana mavheterani ka panenge papuresana pakushedzana namubereka hapasina umira mwisho wauza hati mitambu autoda awana niyasa kusia uti unotambwa se sanga hati pangware hati kwa hati hati kekora mwede mdeda ataru zakati zakati hati mdeda tunuazi wakuti mazetire ni panye kutu blaba ayo ahama sadirire papo sanga hati dee nazo chanungo upe yuti hande tono njitazo kutuota tutra shpajo zumi wa suzo pakandipandu wa mbuzi hande ni mbuzi jazi pakandipandu wa chetu shumuda yuti kwa sekule njitazo kutuota hati tezo nuku zira mazumisa shume mwe kana uora uti ayo wa shazo denga trika haa and the system is based on the government of South Africa and the government of South
Africa. Maita Basa, General Makura, what are you doing?
All right.
Chris, I'm telling
you. Yes, Chonga. That's quite interesting. Chonga, silo Dube, Dube, use Namibia. So, what are you doing, Dube?
I'm going to go to Dube.
I'm going to go to Dube. I'm going to go
hayi ngaphila ngizilongene selesithi isikhathi sesiphela hayi yabona akungazi ngabantu be-South Africa bodwa abakhalela ukuthi i-embassy ivule ukubhaliswa kwezithupha khona ngale-South Africa lami ingaphi nami ivoti yami iqakathekile lawe gandi ivoti yakho iqakathekile ngakuse akwenzi ukuthi bakwenze wonke amazwe o-Canada labobani bani okwanisayo kwahamba ayibhalise ukuvota ekhaya njalo ubuhlungu esibuzwa ngelizwe lethu kalisoze lakhululwa lula badoda akusoze kwabalula kunzima kubuhlungu so wonke umuntu akube ngantho susufele kumama wakho wena ukhona ngapho anti uyaphapha ubuye eZimbabwe so lanxa kuyibhalisa kumbe kuyavota umuntu kezobuhlungu abambe adinge ukuthi ayithole imali yokuyabhalisa sikhulule ilizwe lethu akungabi lula akungabekenzelwa abantu be-South Africa lami lakuma ngikhathana ngapha enamibia ngiyafisa lami ukuvota akumele ngihambe ngiyabe ngikhona ngiyabhalisa mina ilaki isithupha seplastiki ngayo so ukuyabhalisa ngiyabe ngikhona ukuvota lami ngizavota
hayi
asikhuthazaneni asikhuthazaneni la mabandla esiwasekelayo aphikisayo achiyane lokuthi yes, bafuna ukutshontsha amavoti abasoze bawatshontshe singavota sonke against them bazatshontsha njani akula amavoti atshontshe thina sivoteleni kuphela sikhulule ilizwe lethu ya ngutalenti Dube lapha enamibia
hayi sibongile kakhulu Dube
akumbingelelele phela abantu gandi awathola kwale ndawo kuthiwa kusebharange esilobela akubabingelele kuwe khona ngaphi nxa ibengezwa kuhle
hayi ngiyathemba bayezwa bayezwa sibili anti uthe kungaphi
kuthiwa kusebharange esilobela
o oh, ebharange esilobela hayi ngiyabona bayakuzwa sibili bayamuzwa uDube osenamibia eh sibongile kakhulu
alright tatanti
okay baba
Maybe we can go back to Mr. Mabena since time is running out. Mr. Mabena. Hello, Mr. Mabena.
Yes, hello.
Yes, your last word to Zimbabweans, those in the opposition and civic organizations and individuals about this process.
Every Zimbabwean in the diaspora or in Zimbabwe should register to vote. These technicalities will be dealt by those that are mandated to do so. Our responsibility is to ensure that our names are on the voters' roll. So we're appealing to every Zimbabwean to ensure that they are registered as voters.
Hayi sibongile kakhulu isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siphenduke to Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, what is your last argument?
Well, I think Zimbabweans individually, collectively, and through their group and through political parties must be prepared to confront the system at many levels. So it's not only about the logistics of registration to become a voter, but they must also think in terms of the integrity and security of the vote, how to secure and defend the vote peacefully and within the confines of the law. They must also be aware of how compromised some of the, you know, pillars of the state are. So it is not about writing to the judiciary, but about looking to the power of the citizens themselves to say enough is enough, because this thing of voting has to come to an end. And this is what Register General Tobo updated and everyone else should know.
But we see that this these efforts from the reform, no reform, no election has been failing. What do you think? Just a few seconds.
I think it's about everyone coming together. Because if there are a few people who think that they can contest elections, then it defeats the purpose of being collective and being united. So there is power in unity. Opposition groups must unite on this issue.
Thank you so much. That was Mr. Tewa Mavinga, a human rights lawyer. You also heard from Mr. Ngabuto Mabena of the Zimbabweans in South Africa. Thank you. This is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, Musakangana Zvirongwa, Studio 7.